Mubati wehomwe mbodre Zim Rights, vanunura ijena, vamiswa pamberi pedare nhasi vakamirira Zim Rights, vachipomerwa mhosva yekuti sangano ravo rakanyoresa vanhu sevavhoti zvisiri pamutemo. Mapepa asviswa kudare anoti vajena, vakamirira Zim Rights, vanogona kupomerwa mhosva yekuburitsa kana kushambadzira mashoko anogona kukonzera kusagadzikana munyika. Mapepa aya anoti sangano reZim Rights rakashanda pamwe chete navaOK Machisa, vanhu vemutungamiri wesangano iri vaFarai Bani, amai Dokasi Shereni, vaLeo Chamahwinya navatatenda Chinaka kuti vanyorese vanhu sevavhoti zvisiri pamutemo. Zvinonziwo Zim Rights yaiburitsa mari inoita dhora rimwe chete kuti ibhadhare munhu wega wega anenge auya kuzoratidza mapepa kuti akanyoresa kuvhota, uye zvinonzi mapepa yekunyoresa kuvhota aya akange asiri emazviro kwazvo. Vajena vanzi vadzoke kudare musi wa11 kurume, uye vachange vachibva kumba kwavo. Zvichakadai, dare repamusoro rati amai Shereni vabude muhusungwa mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Vashitura mutongo wavo, mutongi wedare repamusoro amai Hlekani Mwayera vati dare ra Major Street rakarasika parakaramba kupa amai Shereni mukana wekubhadhara mari yechibatiso, richiti vaigona kusamirira kutongwa kana vakabvumidzwa kutongwa vachibva kunze. Amai Mwayera vati amai Shereni vabhadhare mazana mashanu emadhora vazvipire kumapurisa kamwe chete pasvondo, uye kuti vasavhiringidzane nevafakazi. Zvichakadai, dare rakatarisirwa kunzwa chikumbiro chavachamahwinya chekuti vatongo vachibva kumba kwavo nechipiri svondo runouya. Zim Rights pamwe nevashandi vayo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi, vachiti havana chavanoziva nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.